manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZCTU yobatana nemadzimai ekuhwange ari kuratidzira achiti anoda kuti varume vavo vapiwe mihoro inoraramisa mhuri dzavo.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti havafanirwe kubhadhara mari dzechikoro apo vanenge vachishanda basa rezvavanenge vachidzidzira.
Komiti yeparamende inoona nezvemafambisirwo emari mumakambani ehurumende nemakanzuru inoti haisi kufara nemashandisirwo emari ari kuitwa nemakambani aya pamwe nemakanzuru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuzotora matano anosanganisira kuunganidza vashandi vekune mamwe mapoka kuti vabatane nemadzimai evashandi vepamugodhi weHwange Colliery avari kuratidzira vachinyunyuta nekusabhadharwa zvakanaka kuri kuitwa varume vavo uye kusabatwa zvakanaka pabasa. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vachashandisawo mukana wekuratidzira uku senzira yekunyunyuta kubazi rezvevashandi nemabasa nekusatora matano kwavanoti riri kuita panyaya yemihoro yevashandi iyi. Vamoyo vanoti madzimai evashandi ava ayo vanoti akashinga zvikuru nhasi yapinda muzuva rechigumi vachiratidzira asi utungamiri wemugodhi weHwange uchingoramba kutaura navo kanawo neutungamiri weZCTU. Vamoyo vanoti mazuva mashoma adarika kambani iyi yakaisa twavanoti twumari mumabhanga evashandi utwo vanoti hatuna zvatunoreva pachitariswa mari dzisati dzabhadharwa vashandi ava. Vashandi vepamugodhi uyu vanonzi vave nemakore anodarika mashanu vasiri kutambiriswa mihoro yavo izere. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remugodhi weHwange panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Tiri kunyonyota nenyaya yekuti izvo zvino tasvika mazuva anosvika gumi madzimai evashandi vari kuHwange vari kumatambudziko vari panze kune zuva rinopisa zvinochisa pane mvura madzimai aya ari panzvimbo isina kumira zvakanaka nenyaya yekuti maspouses avo kana kuti varume vavo vari kutambudzwa zvisingaiti nekambani yekuHwange. Vanhu vakawanda vari kutoshamisa kuti tiri kuona madzimai achiita zvinhu zvakadaro. Ivo varume vacho vari kupi? Varume vacho vari panguva yakaoma, havabvumidzwi kana kuva vachioneka vachitaura kana nesu vematrade unions kana kuoneka vakamira-mira. Saka tiri kunyonyota nemabatiro ari kuita vashandi vekuHwange.
Imiwo matima amboedza here kutaurawo neveministri kana kuti mapazi ezvezvicherwa kana mines nerevashandi relabor?
Tiri kuedza, takatanga nekuedza kutaura kumafoni. Takaona kuti hazvisi kuvatsira, takaisa in record, takanyora matsamba. Takazopedzisira tatonyorera mutungamiri wenyika kuti chionai zviri kuitika. Mutungamiri wenyika paakatumira minista Mpofu, akauya ikoko Mpofu akatiwana tiripo akaimbisa kuti achadzoka musi wechipiri wafura uyu. Haana kuzodzoka kuzotaura kuti ndezvipi zvavari kuronga kuti vapedze gakava iri.
Saka matanho apa muri kuronga wokuita imi sesangano reZCTU?
Isisu hatisi kugara. Taona kuti sezvo tiri kutaura navo ava havasi kunzwisisa sezvatiri kutaura. Takutotsvaga vashandi vanobva kumaindastries akatisiyanei kuuya kuzobatsirana nevamwe vedu vari panguva yakaoma. Saka isisu taona kuti kuzvimirira tega sevashandi ndizvo zvatinokwanisa kuti zvitibatsire. Nenyaya yekuti hurumende haigoni kutibatsira.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti havafanirwe kubhadhara mari dzechikoro apo vanenge vachishanda basa rezvavanenge vachidzidzira. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vadzidzi ava vanoti vanopedzisera vobhadhara mari yakawandisa nekuda kwekuti vanenge vachifanirwa kutsvaga mari yezvekufambisa kuenda kubasa kwavasingabhadharwe uye pekugara sezvo vasingawane basa munzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheMidlands State University vaAtabwanya vanoti havafanirwi kunge vachibhadhara mari dzechikoro sezvo vasingabhadharwi apo vanenge vachishanda. VaBwanya vanoti vanopedzisera vobhadhara mari yakawandisa sezvo vachifanirwa kuzviriritira kubasa kwavanenge vachishanda.
School fees yepa-attachment haifanangiri ichibhadharwa kune isu mastudents nenyaya yekuti tino safisa munhu anobhadhara school fees yedu kaviri. Just because kaviri akanenge achisafa panyaya yekuti trip attachment panobhadharwa fees. At the same time kwandiye ndichienda unotsvaga basa kana kuti kwandinowandira basa racho repa-attachment ka kunenge kutori kure nekumba zvekuti ndetichitoda futi allowance yekuenda unogara ikoko plus ma-attachment isusu atiri kuenda mazuva ano asi kubhadhara.
VaBwanya vanoti mari yavari kubhadhara vari pa-attachment yakawandisa iyo vanoti inongoshanda kuti vaziviswe kuti vakabudirira here kana kuti kwete pa-attachment. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vatinase kawanzaruva vanoti havaone zvichikodzera kuti vabhadhare mari vari pa-attachment sezvo panenge pasina midziyo yechikoro yavanenge vachishandisa.
Kozi isusu ma-students ari pa-attachment hatizokwanisa kushandisa ma-services and facilities like the internet ne-wifi. We are paying for a bus fare ratisiri kushandisa for the whole semester. At the same time hatina lecture anenge achitidzidzisa, but we are paying fees iri equivalent with someone ari uya pachikoro on a daily basis. At least iwo dai tikanzwa tibhadhare half.
Vachitaura pavaishanya nezuro pakati gurukota redzidzo repamusoro vaAmon Murwira vakati hurumende haina urongwa hwekumisa kubhadharwa kwemari yedzidzo nevadzidzi vanenge vari pa-attachment sezvo ichishandiswa mukufamba nekugara mumahotera kwevadzidzisi vanoongorora vadzidzi ava pavanenge vachishanda.
Ma-students kana para ari pa-attachment ari pachikoro. Saka kuteverera ma-students achino aseswa namaticha avo kunotora mari. Saka fees dzavanobhadhara vari mukirasi dzinogona kutova nane pane fees dzavanobhadhara vari pai vari panze. Nokuti kana vari panze nyaya ndeyokuti vanofanira kuteverwa nemota, malecturer achinovata mumahotera. Saka zvinodhurira mayunivhesiti nokuti mayunivhesiti haasisiri kuwana mari yehurumende.
Izvi ndizvo zviri kurambwa nevadzidzi ava vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Sangano rinomirira Britain munyaya dzerubatsiro reUK aid kuburikidza nebazi reDepartment for International Development nasira pamamiriyoni anoda kusvika makumi maviri emapaunzi kuhurumende yeZimbabwe pasi pechirongwa cheResilience Zimbabwe Building Fund. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa cheResilience Zimbabwe Building Fund chinotarisirwa kubatsira vari kumaruwa kuti vakwanise kuzvimiririra pasina kutsvaka rubatsiro panguva dzavanenge vakatasana nematambudziko akaita senzara. Vachitaura vakamirira bazi rezvekurima mushure mekuwaniswa mari iyi, vaClement Taderera Bwenje vati sehurumende vari kutenda zvikuru rubatsiro rwavari kuwana kuti vasimudzire upenyu hwevanhu vekumaruwa kunyanya kunzvimbo dzakatasana nematambudziko akadai senzara, urombo pamwe nekusinganai mvura yakakwana. VaBwenje vati akandeke chipiri vachiwana mari pasi pechirongwa cheZRBF mushure mekumbopiwa mamiriyoni matatu nemazana mashanu emari yekuBritain patanga chirongwa ichi muna 2015. Vati mari yavawana iyi ichabatsira kuti vawedzere matunhu avari kushandira vari uye vachashandisa mari iyi kusvika gore ra2021 vachibatsira varimi.
The second contribution year deficit net at 21.5 million pounds. Contribution ichaita kuti program iinde kuma districts amwe 4 Mberengwa, Shishava neMutoko neMudzi, and zvichaita kuti program ikwanise kurana kusvika 2021. Program ichabatsira kuti improve productivity, ichabatsira kuti tikwanise kulinga mafarmers edu kuma markets kuti vakwanise kumanaja maresources, manatural resources, nekuva kuti vave vakwanise kuabsorba mashocks nemastresses from drought.
VaBwenje vatiwo rubatsiro urwu ruri kuzadzisa chirongwa chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation kana kuti ZIMASET chekuti vanhu vazvimiririre pamwe nekuwana kudya kwakakwana.
Program iri in line with ZIMASET objectives sekuti tive nenyika iri self-sufficient nekudya kwakakwana.
Mumwe wavari kushanda pasi pechirongwa ichi ndiva Solomon Mutambara, avo vatiwo vari kuona shanduko mumaruwa mavari kushanda umo vari kuita zvirongwa zvokuti vagare vawane chauviri.
Vogadzira makomiti zvokuti vazvimirire vega kuchinge kwaita matambudziko akafanana nedrought, mafloods, or even amwe anoaffecta vanhu muhousehold mount, case of death of a breadwinner, things like that. So we're basically saying vanhu ngavazvimiririre vega, dzidzai kuzvimirira mega kwete kuzembera vamwe, right? Vanozemberwa ngasangeri government, my neighbors or other. So we're actually pushing the agenda yekuti usava munhu wokukumbira.
Mukuru weDFID amai Annabel Gary vati mari yeZRBF ichabatsira mumatunhu gumi nemasera neurombo hwakanyanya uye vari kutarisira kubatsira vanhu vanodarika zviuru mazana masere.
Tiri kutarisira kubatsira matunhu gumi nemasere anonyanyotambudzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze, haisi nyika yese. Chirongwa ichi tiri kutarisira kuti chichabatsira vanhu zviuru mazana masere ane makumi matatu kuti vasimukire.
Mari yeZRBF ichashanda makore mashanu apo sangano reUNDP rinenge richishanda nemapazi ehurumende akasiyana-siyana nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira munjodzi vati munhu mumwe chete aurayiwa, vamwe vakawanda vakakuvadzwa mukubhombwa kwaitwa ruviri pane imwe Moscow muguta reBenghazi muLibya.
Musi. Makwikwe mitambo yemuchando ye 2018 Winter Olympics Games atanga zviri pamutemo muPyeongchang kuSouth Korea paine kamutambo kanodakadza pamwe nekuratidzwa kwevatambi vachipinda munhandare iri kuitwa makwikwi aya. Gore rino Nigeria ine chikwata chayo chekutanga mumakwikwi aya chemadzimai chemutambo webobsleigh. Komiti yeparamende inoona nezvemafambisiro emari mumakambani ehurumende nemakanzuru yePublic Accounts Committee inoti haisi kufara nemashandisiro emari ari kuitwa nemakambani aya pamwe nemakanzuru. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Sachi garo wekomiti iyi uye vari mumiriri wemufakose muparamende yamaiporina mpariwa vanoti komiti yavo ichatura matanho akaomarara kumakanzuru nemakambani asiri kutevedzera zvinodiwa mukufambiswa kwemari.
Ndinoda kupa mukana wekuti workshop inei sepublic accounts committee komiti yeparamend inotarisa kuti kana mari ichipiwa kunoitwa kuti basa rifambe kungave kuma kwakazvimirira kwega kana tichiti kwakazvimirira kwega kana kuti muzvika zvehurumende tirikureva maorganizations akaita se Zimbabwe Broadcasting Corporation, tutaura nyaya GMB, tutaura na NRZ, the National Railways of Zimbabwe. Izvozvo tirikutarisa kuti vanoshandisa mari chikwazvo here kuti basa rifambe, matiroko ezvitima ari kufamba here kuti vanhu vatakurwe vaende. Tikatarisa vana GMB tirikutarisa kuti chibage chinoenda ikoko chinozodzokera kuvanhu here mune zvakanaka nekuchengetedzwa nekuti basa riri kufamba zvakanaka here. Nokuti ndo hatinoti gutsaro zhinji ndo zvinenge zvichitarisira vanhu, asi tiri kuona zviga zvakaita saizvozvo kuti makore nemakore havaendese mapepa avo anoratidza kuti mari yavakapiwa nemari yavakawana yakawanda zvakadii uyezvo yakafambiswa zvakadii. Tinoona zvakare paine kunonoka kune mamwe maorganizations akaita fanike ZBC, Zimbabwe Broadcasting Corporation, kunonoka kuendesa magwaro iwayo anoratidza kuti mari dzavo dzakashanda sei, yatinoti audit.
Amai mupariwa vati makambani aya ari kuita zvaanoda achityora mitemo inofanirwa kutevedzerwa.
Nekuda kwokuti mari hatizozivi kuti yakafamba chaizvo here zvakanaka kana kuti aiwo, panove nekumbunyukirwa kwokuti mutemo unoita watinoti Public Finance Management Act inotaura kuti within 12 months mari dzinenge dzakufanirwa kunge dzataurwa kuti maita sei nemari, asi zvichikona zvichitishungurudza. Saka isu tiri kuti sePublic Accounts Committee tiri kuti hatisharegera tichingotarisa chete, taakuti taakuita zviga zvekuti taakupanisha vanhu.
Vatiwo mamwe makambani ehurumende akarasikirwa nemari yakawanda zvikuru gore rapera nepamusana pekutadza kuita basa nemazvo.
Mari zvakare yatirikutarisa kuti kwatinoti kumari inenge yakaberekwa kana kuti iyi inofanirwa kunge ichiuya haina kukwanisa kunge ichizouya kuti inge ichipiwa kuhurumende kuti hurumende ive ine mari. Muri kuzoona kuti hurumende haina mari. 270 million imari yakawanda zvikuru, asi tinoona kuti mari iyoyo hapana kwayakaenda, haina kuuya kuhurumende. Kureva kuti ikoko kune vanhu vanotambira mari dzakawanda kupfuura dzakatakataura dzakataurwa naminista, nokuti vakaisa yatinoti ceiling pachirungu kuti mari haichafanirwa kupfuura mari iyi. Tinoona zvakare vanopanana mari dzatinoti dzemaallowances, tinoona zvakare vanofamba nemota dzinodhura sterei, asi iko kune mota dzekungoti tinoti mota inofanirwa kunge iri mota inongokwanisa kuti munhu kana achienda kubasa akwanisa kufamba. Saka tiri kuti 270 million imari yakwanisa kunge Zimbabwe yaidya kubvira January kusvika December zvakapetwa katatu makore matatu vanhu vaine mari.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaticharwa madondo vati gwaro rekomiti yavo rakaburitsa zvakawanda zvinofanirwa kuitwa.
Senu wedu maimparuva vaburitsa nemazvo mamirire akaita zvinhu, kusafara nekusagutsikana kwedu nemashandirwo ari kuita mumalocal authority, maparastatals nemumagovernment ministries, kuti vatingati maaccounting officers havasi kuita basa nemazvo, havasi kugutsa auditor general anova ndiwo anofanira kuita mastandards eaccounting anodiwa. So nokudaro isusu hatisi kufara.
Imwe nhengo yekomiti iyi vajames maridadi vati vose vanotadza kuita basa vanofanirwa kudzingwa uye vanoita zveuori vasungwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasangana nezvizvarwa zvekuNorth Korea zvakaisa upenyu hwazvo mungozi zvichitiza hurumende inoshungurudza nokumbunyikidza vanhu vayo. pavakanga vatarisana nokusungwa Dr. Yun avo vaive mudzidzisi pachikoro chapamusoro vakatora mhuri yavo vakatiza kubva kuNorth Korea muna 2004. Dr. Yun havana kunge vambobuda muNorth Korea upenyu hwavo hwese, saka vakange vachitya nokuti chavaingoziva inyika yavo yeutsinye nehurumende yavo. Umwe akatizavo kuNorth Korea, Jung Gwang-il, akamboendeswa kwemakore matatu kujere rinomukurumbira wekusabata vanhu zvakanaka reYodok achipomerwa mhosva yokusora. Akatizira kuSouth Korea uko kwaave kutungamira sangano rinonzi No Chain rinoedza kumisa kushungurudzwa kwevanosungirwa zvematongerwo enyika kuNorth Korea uye anoendesa nhau kuNorth Korea kuti vamwe vazive. King Yong-sun, uyo akapomirwa mhosva yokuziva zvakawanda pamusoro pehama dzevatongi veNorth Korea, akaendeswawo kujere reYodok uko vasungwa vanobatwa chibharo vachisungurudzwa uye kunonzi kune vamwe vanhu vanodya vanhu ikoko. Hama dzake zhinji dzakafira kujere iri uye mwana wake akasiyiwa aremara zvakanyanya. Kim Yong-sun akatiza kuNorth Korea muna 2001. Vanenge vabata vakadzorerwa kuNorth Korea vanoshungurudzwa kana kuurawa veruzhinji vakatarisa. Vazhinji vanotiza kubva kuNorth Korea vanogara vaine muchetura kana kuti chefu kuti vazviuraye kana vakabatwa muChina vasati vasvika kuSouth Korea kwavanenge vachitizira. VaTrump vanoti vapoteri ava vanhu vakangwara asi vakatambudzwa zvikuru zvinova zvinoita kuti America irambe ichibudisa pachena uhipi hwehurumende yaKim Jong-un. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Madzimai ari pasi pemubatanidzwa wemakereke akasiyana siyana muAmerica pasi pesangano reWomen of Dominion ari kutarisirwa kusangana mangwana muMaryland pamabiko ari kutarisirwa kuunganidza mari yekubatsira sangano iri. Chiitiko ichi chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti Glitz and Glamour Fundraising Dinner. Mabiko aya akanangana nekuedza kuunganidza mari yekukoka munyarikana achabva kuZimbabwe kuzotaura pamabiko wemubatanidzwa wepagore uchaitwa muna Chikumi. Mumwe ari mukomiti iri kuunganidza mari musangano iri, amai Tamari Finai, vanoti vari kutarisira kuti madzimai vachauya nemhuri dzavo mukutsigira mabiko aya. Amai Finai vanoti zvakakosha kuti madzimai vari mudiaspora varambe vakabatana vachirumbidza Ishe vari pamwe chete. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Finai.
Mubatanidzwa wemadzimai unonzi Women of Dominion unopindwa nemunhu wese muZimbabwe wese, muAnglican, muRoman Catholic, muMethodist, muDutch, maChurch anosangana anobatana ese tosangana semhuri imwe chete. Tikange tiri ikokoko hakutomborina muRoma, hakuna kana muAnglican, hakuna kana muDutch, tese tinenge tingori mhuri imwe chete. Mabiko atinawo musi weSaturday ndiye kutraya kureza mafunds. Tine mubatanidzwa wemadzimai watinenge tichiita muna June 14 to June 17 weWomen of Dominion. Saka tine vamwe maguest speaker edu atinawo, ndingangoti one guest speaker ari kubva kuZimbabwe anoshandiswa naMwari zvikuru savanonzi Mai Nemasango. Saka tine maexpenses atiri kuita in care sezvo tiri kuhosta Women of Dominion. Saka tiri kutaya kuti vanhu vatibatsirewo kureza mafunds. Takakwanisa kuwana masponsors vakatipa zvakawanda zvatichaita maraffles. Saka tiri kukumbirisawo zvikuru kune vechizvarwa cheZimbabwe nedzimwewo hama kuti vakwanise kuuya vagotisapotawo pane donzvo guru ratinaro.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichibatana pane mabiko akadai uyezve kuenda kumubatanidzwa sei wamuri kurongera uyu?
SemaZimbabweans, kukosha kwacho ndokuti tinosimudzirana panapa culture yedu uye nehumwe chete hwedu kuita sefamily imwe chete. Tikange tiri kuno kukure kwatiri tiri mhuri imwe chete. Saka tinenge tichitarisira kuti kana pange paine basa rakafanana neiro riri tibatane pamwe chete, tine donzvo rimwe chete rekusimudzira nyika yedu yeZimbabwe uye nekusimudzira madzimai edu eZimbabwe.
Avanga vari mumwe vanoona nezvekuunganidzwa kwemari musangano reWomen of Dominion, amai Tamari Finai, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muMaryland muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930, 13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Hurumende yadaidzira musangano wechimbi-chimbi wekuedza kumisa kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nemasangano evarairidzi. Musangano wanhasi wadaidzirwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima kuratidzira kuri kurongwa nemasangano aya kunotevera gakava ravapo zvichitevera kuburitswa kwakaitwa magwaro ebvunzo dzechirungu vadzidzi vasati vanyora bvunzo dzacho. Masangano aita musangano navaMavhima anosanganisira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Tabata mutungamiriri wesangano iri vatakavafira zvou kuti tinzwe zvizhinji munhau iyi.
Dambudziko guru rinongova pakuemploya vanhu vasiri qualified pamabasa pavanenge vari. Zvinotanga kuZimseg, unoemploya munhu asina maolevu kuti agadzire macertificate amaolevu. Vanopedzisiravo zvibudisirawo vachida kuti vachazononyora kune chimwe chikoro mapepa yaava nawo. Vaberiwo pesera voda kuita mari navo votengesawo kumwe. Tozoenda kuchikoro zvekare. Kune maheadmaster anenge asina zvikwanisiro, wakangopromotwa nekuti political party yako ndo iri kutonga. Anoda kuti aimpresse vakuru vake nekuwana maresults anenge achinzi akanaka. Tikaenda zvekare kumaprivate school, maprivate school evanhu vari mugovernment imomo vane maconnection. Vanenge vachida kuti vazokwezva vana nepass rate. Vanhu vanotenga futi zvemapepa achilikisiwa. Saka isu kwatiri dambudziko guru rinongova paishi yokuisa vanhu vasina zvikwanisiro pamabasa dzeni nepotism. Ndo zvinhu zviningoripo zvinopa kuti dambudziko rokulika kwamaexamination risapera muZimbabwe.
Iwo mutemo unoti kudii nezvikoro zvinobatwa zvichiita chiitiko ichochi chekuburitsa buritsa mapepa nezvinyorwa?
Mutemo unenge uchiti zvikoro zvakadaro zvofanira kuita deregistered. But chanetsa ndechekutoti mamwe mapepa aoneke kuzvikoro, zvinotozonoonekwa zvava kumakwa kuti maanswer ari kuuya anongouya akafanana. Uyezve zvikoro zvimwe zvakawanda zvinenge zvichilikisa izvo ndo zvine relationship navakuru vakuru edza vokuzimuseki kana kuti vari mugovernment. Saka kuzozvibhana kunonetsa nokuti ndo pavanodhirawo, ndo pavakasungirwa kuti vafure. Saka ndo panonetsa ipapo kuti corruption inenge yakatekeshera nenyika. Saka zvinozonetsa kuti tiite deregister zvikoro zvavakuru.
Zvinotikatarisawo kuti pakunyorwa patsva pemapepa anonzi nganyorwe mazamanishoni patsva aya, handiti zvakureva kuti kuchadiwa vanouya kuzomaka nevachatarisa zvemazamanishoni iwayo zvoreva dzimwe mari dzinodiwa. Hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti chiitiko ichi chiitike mune zvakanaka nekuzokwanisa kubhadhara vose vachashanda pabasa iroro?
Izvo ndozvatisingazivi asi ndozvatogara tichitaura makore ose. Ndokuti vana vanyore zvekare panotova nedambudziko rakakura kwazvo. Nokuti vamwe vana izvezvi vanga vachitoziva kuti vakapedza O level, kunokwanisa kuwanikwa vamwe vana vakatoenda kune dzimwe nyika nokuti vanga vapedza kudzidza. Koita rimwe dambudziko rokuti kubva pavakapedza ipapa vatova neatingati bhabharazi havachazivi kubata bhuku kana chikoro iwo tovadzosa uchiti ngavachiuya vachinyora. Saka zvinoreva kuti vana ava vava disadvantaged nokuti vasiyana nokudzidza, vakakamboenda paholiday. Saka vatova nomudlozera nebhabharazi rokudzidza, vaitoda kutombopuwa imwe nguva yekuti vatombodzokera kuchikoro kuti vanodzidza kuti vasvike palevel yavanga vari yepreparedness ramaexamination.
Kakumagumo echirongwa, ini ndini Evans Zininga,
neni Jonga Kandemiri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alikalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCosta Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Abanqoza ekubandla le-MDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa, lo Elias Mudzuri kanye lonkosazana Thokozani Khuphe, bonke bayalabela kubesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla, yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo we-SABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma loTsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mdzuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukaMdzuri. Yena uMdzuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye ufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai, umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange layizolo, okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesi sikhundla. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko eqotho eyaleli bandla yethulwa nguye, ngakho abantu bangalaleli okuthiwo ngumnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele, inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti umnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwayo ma ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo ku-MDC ngulolo lalo lalo. Umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi ne-democracy engqondweni, ukubusa kwabantu. Yikuthi kunama-tribalism elokho ku-MDC. Not yokuthi amaNdebele versus amaShona. UTsvangirai noThamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadali kudabulawa esishona. Njengoba sengisuka kufuze ngitiyele umfana mlo esikarangeni. UDouglas Monzora o-MDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general. so kushuto kumele kuti kubusela uma khuphe singathi thina okwamanje akumele ukuthi ngawukhalela ukuthi ungipresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuye votwa if lingithalenda asambe nsiye vota manje ukuthi abasethi ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudlala ayisikho kuthethi kubhekelela engingaba bongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye eCape Town ngoba iCape Town bekungaso party ngokuzwisisa kwami iCape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiya discussa ukuthi how can coalitions work ukuzibona ukugula kwabantu beMDC abavele bebheke iphaka kuphela Westman Ncube usikhica mfundo uthi yena akayi ngoba kube kulabanye abona bengavivizwe khonapho what kind of a coalition is that ubithi umuntu ohlonitshwa kuthiwa ufundile naye seyize esemthini really ukuthi kuthiwe laba abantu bazoshusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kuyobe kungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yho hayi kunzima kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo
ubona kusenzakalani lapha kutshoni lokho kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi Mjuri
ibandla le-MDC selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi bazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla ngababuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1 yakutsho ukuthi vele lo hanti umzili utshangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ekuphefumula nokungaphefumula ozoyima izampio vele has always operated like that anti uyakhumbula ukuthi ujonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etsholotsho wayesponswa umnankagwa but thina sasitshe ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenza into enjalo so izanu kungenzela ukuthi ilakho ilesandla kulokho okwenzakala ku-MDC so kuyinikeza okuyi-advantage ethize but wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics yezimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi beyenze ukudlwangudlwangu nenkani njengoba vele iphakankona bayithatha ngesibhamu so it doesn't give them that advantage it kunika i-picture yokuthi lokho kuyenza ukuthi futhi mashe besithi bayariga for example bengarika bese kubanika ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela umjuru ibangahlanganisa amakhanda baxoxe baphume le nto eprinciple kungayenzakala ukuthi labo abasele ngale kule MDC encane kuphinde kungasonto yalutho
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olulempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe inhlanganiso yePublic Policy Research Institute of Zimbabwe, IPRIZ. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibuthwe yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho amapolisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele
ama law enforcement agents amapolisa labanye la isikhathi esiningi babanga spectators bayiujakela lolu senzakalo ibayenze isenzakalo kwesinye isikhathi they take aside yama-perpetrators such that lawa ama-victims e-violence especially electoral violence saselapho sibona amabutho after ukuthatha umbuso lwa abakwenzileyo abaningi babo abakhulu sebethetha ama-positions ku-government.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane, kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Oqala iUnited Nations kumele beyibize izokhangela nokuobserva uhlelo lwama-elections. Bona sebephuzile, sokuphuzile ukwenzakala lokhu, bebemele bebuye esiqalisa i-registration. Then i-tender process yokudinga ama-voters roll, i-ballot paper, kumele ama-political parties wonke ebe-involved ku-process yankona.
Isikhulumi somanyano we-PRC uMnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho. Ethi khathesi ibutho yilo eselibusa, ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni.
Le government yamasotsha asethethe umbuso lokwabo angaba sendi wasesebenzisa ama-civil njengoba besebenzisa umnanga khathesi ukwenza president. Kodwa sebesikubona osigaxa amabhandi wabalayo abalamandla.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS, uMnumzana Sidumo Bhebhe, uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho, sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele.
Izakhamizi zithe zona kufanele ukuthi inhlanganiso iye enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumende ukuba enze ukhetho lukhululeke, ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lolu lube lomkhonyovu.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe. Kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC uNkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abanye babo babotshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Kuhlelo lwethu lwe-Live Talk lamhla sixoxa ngengxabangqoza ekubandla le-MDCT. Kambe izaphela njani? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla le-MDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook bu Lo Gibbs Dube.
Ayifutaba lolulunzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyongakhetha.
Kodwa kuyenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho?
Ya khona umuntu oke kumele akwenze nguye nalo ubabuza ngirayo ophathekile. Kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for guarantee nami ngizomlenda ngibe right kanjalo yabo.
So kodwa kuyalungiseka yini mzala?
Ya khona kuyalungiseka. Kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka makungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana. Yalo
mfethu. Kodwa phela uyakwazi ukuthi asibhoke isibayasinye phela, angitshokazi?
Yebo, ngiyakwazi ukuthi kunjani.
So kwenziwa njani nxa ukuthi inkunzi sibili zithobelene sesifayini khona?
Hayi, inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane, kuyaboniswane. Phela la lento lena uyenzela wena wedwa, ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so. Okungcono ukuthi kukhulunyiswane ngoba ngeke kuze kusize. Nakhona bangimadonselana kuye le, akulakhethe zethu oluzoluwina. Ukuthi uzendeza kuthi kanjalo so ngcono ukukhulunyiswane kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivotayo ngendlela emeye kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu.
Ye, siyabonga kakhulu ke mzilikazi Talent Mabula, ungatelela kusasa baba.
Okay, thank you, siyabonga.
Ye, wathi sithathe ke ukuqinisela Vivante Dabengwa.
Hey, udaba lolunye siyaluzwa baba Dube, liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi. Hayi, kuyasethusa kakhulu. Kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi izanu PF sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la. Yabonga.
Ye, ngizokuthiwa sesilo baba-ke uNkosana Nkosi.
Eyi, udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke kuthi akusoze kutshintshelise ezilongoumnankagwa yikhona phana kuphela. So tinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala laye uthiwa ngikade simkhangele ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe laye ngaphola manje akusikwazi ukuthi njengoba egula kuyahamba kanjani.
Pho-ke nxa wena uzukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akuba kuphathi kahle?
Ah, lama kungiphathi kahle ngoba ukudonisela kazelo kuyabe kukhona and kuyagcina kubanga impela izweni.
Kuyaba ngani kakhulu?
Kuyabanga impela izweni. Ngoba ma kulokudonisela la obvious akulanto engahamba into zonke zale ziloko zidonisela emuva and le lizwe labe lisifa kusiya phambili.
Ye, hayi, sibongile kakhulu mfokankosi ungatelela kusasa. Ye, bese ngithatha ke ubaba uGary Thwala Jackson ngizokuthatha usekhona ecingweni.
Mina-ke mfowethu ake ngithi kubantu beZimbabwe imbulethi eZimbabwe into enhle le yenzakala ku-MDC ubudlwangudlwangubona lobo esibona busenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami okuthi waye ngisithi into enhle kakhulu leyi. Senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabolaba eZimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akuthiwa ama-leaders. Ubudlwangudlwangu obukhona ku-MDC buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interests, but they represent bona bafuna izikhundla, balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela, inhlanganiso yabo nozindaba eMisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa i-vote watch 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitsha zingqungquthela zobulembu igugu, njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga, ukuvula kwe-vote watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet uNkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
Ivote Watch 263 iproject enzwa yimisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka 2018. I saw project enzwa sike sayiyenza ngo 2013 kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelele ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama-politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonokho babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wemisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela ukuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintathela izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqhakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesenza ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhale ekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasileli.
Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagazi ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abatshiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesimanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva.
Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze yimisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu lelontshwe yimisa iyasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalist ukuthi athumele ethumele information, ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele ama-newspaper.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiyuGibson Bebe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba limkomile wena.
Woza Friday my sweetie kuhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Greg Music ethathela kugama lakhe uGregory yena engowakoNcube. Uhlangane lomsangazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda kobulawayo nampo ke bexoxisana.
Sebabanengi abaculi kothuthiyathunqa abacula imidumo yetshiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu Woza Friday kulapho eli bathola khona abanye babo kuleli viki nangwe simphetheyo.
Bonani balaleli, igama lami nguGregory Lovejoy Ncube kodwa isibongo singesakho Sibanda. Uncube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo ngaze ngathola ama-recording companies bangisayina ngisekira music okwamanje. Umculo wami mina ngiwubiza ngithi yiGreg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul. kodwa ngiyubiza ngithi Greg Music.
Ngithandi Barcelona black and white. Ngithandi Barcelona black and white. Black and white. Gira music. Waibona kuphi ndoda ethandi poso njengami. Sewake waibona kuphi ndoda ethandi highlander njengami. Waibona kuphi ndoda ethandi poso njengami. Sewake waibona kuphi ndoda ethandi.
Uthabela ngiqambo elikhulu labantu yalelo sibhozo. Sokwenze umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathebeleleni. Vele usebenza nobani ukuphela umculo omnandi kanje Gregory?
Benzeni kwami komculo ngisebenza lo Clarence Garura, umanager weKira Music, ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records, ngisebenza lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds. Ibonte sisebenza labo. Ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso, iBhoso ngiyithande ngikhula, ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngikhangelela phezulu, ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesi Asifuni Bumbulu, elile 17 tracks, i-dedication ye Highlanders Football Club ngothando.
Indlu yami black and white, imota yami black and white, inkomitsha yami black and white, umkhandu wami black and white, umfazi ogqoka blue.
Sikuhlelo Woza Friday siphethe umhlabeleli usigadlazile ngengoma zakhe zehala ngaphosa nguGregory Mfala kaNcube lowo yena ke sela amadlalati amathathu elithe lisanda kuphuma lethi Asifuni Bumbulu. Bathini abantu njalo ubona njani kusasa yakho?
Kwakathi abantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi album leli lizolikhipha nini, kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi album lizolikhipha nini. Bayalijabulela abantu, bayalithanda, bayalifuna. Njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nizabe sengumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo. Ngithembisa abantu ukuthi hayi, ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi, ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engikhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili.
Baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Phoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo. UGregory ezakhe uzipheke ngobunono obukhulu, ziyalaleleka, ziyagideka njalo ziyaqumbaqumba, ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlolanya maphela iHighlanders Phoso. Isikhathi sethu wa balaleli sesiphelile, kodwa yeyi Asifuni Bumbulu thina bese kuhlelo woza Friday khonisana impela viki yenu igama lami ngu-Ezotshisa Sibanda.
Asifuni Bumbulu Kira Music. Asifuni Bumbulu. No. Asifuni Bumbulu. No. Madlela bache.
Asifuni Bumbulu.
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 Libona ngatshela la. Libona ngatshela la. Libona ngatshela la. Sina asifuni Bumbulu.
Lalela ba.
Master si serious, tina gasfuni bumbulu. Master si serious, tina gasfuni bumbulu. Tolu kutia poa man, tina gasfuni bumbulu. Madlela bachele.
Nihlelele nilepa, skiwa njalundi. Nijulele nilepa, skiwa njalundi. Nihlelele nilepa, skiwa njalundi.
Alek. Asifuni Bumbulu. No. Asifuni Bumbulu. No. Madlela bache.
Asifuni Bumbulu.
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 Asifuni Bumbulu. Lalela. Asifuni Bumbulu.
Nick, Nick,
Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, Nick, N
Asifuni bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Reggae Music esidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.